tingati siri zvakaita manyamamiri mirongo tichiida kuona kuti tapasina unonga hwaitevedzwa hwekuteererana pamwe chete nokutaura navavhoti kuti izvi ndo zvandakamirira kuzoita makore mana anotevera kana tichinge ndasarudzwa zvekare kukonana kwaita mapresidential candidates ava vachivhiringana mukutaura zvinhu zvinobva zvaratidza magariro omuamerica kuti ndo magariro aakaita kuvhiringana kunoita vakuru vanoda kutonga nyika ndokunge manirativo anda ari kuitika womukugarisana kwavanhu tichiona vanhu vachiita mademonstration vachitadza kuteererana kuti chii chiri kutaura umo wangu pamwe nokuzvibata kuti kana mumwe akataura zvimwe zvinhu zvatika wirirani nazvo hazvirevi kuti ndaakumuvhiringa kuti asataura ndichitaurazve zvimwe zvakashata zvakaitika hazvi zvinhu zvakafadza vanhu vakawanda nepasi rose kuti vanhu vakuru vakadai vari kukukidzana pabasa guru vakadai vanosvika pakukonana nenzira dzakadai pamberi nyika yose yeamerica nepasi rose zvinhu zvakanyadzisa chaizvo
vanoronga madepense aya havana mitemo here nemirayiro inofanira kutevedzwa nevanhu vanenge vachiita dipetisi
vane mitemo yacho inotanga yatotaurwa pavanenge vachitanga kubvunzwa kuti mimwe mitemo ndeyekuti mumwe nomwe uchawana maminitsi maviri zvekare hapana unofanira kuvhiringa umwe achitaura nemitemo imwe vanotofainirana mitemo iyoyo asi bato iri vaona kuti zvakaitika madeko zvinoda mimwe mitemo pamusoro saka ukuwedzera kuti zvisaitikazve zvokuvhiringana kwakaitika madeko saka vagara nhasi musangano wavo vakati vachaona kuti vauya nemumwe mitemo here yokuti zvakaitika zvisaitikazve pasawana unovhiringa umumwe unenge achitaura
pane ari kushorwa here pavaviri ava pakati pavatrump navabiden pane ari kushorwa here zvikuru panyaya yekuti dibeti iyi haina kufamba zvakanaka
uri kunyanya kushorwa mutungamiriri wenyika vadonald trump nokuti chavari kunyanya kushorwa chikuru ndechokuti vaivhiringa vabiden pavanenge vachida kutaura kwenguva dzakareba zvekare vari kushorwa kuti vaitadza kutaura vakatarisa kuTV chaiko kwatiri isu taiona isu vanovhota saka vainge vaakuita zvokuti votaudzana navabiden imomo vachikukidzana vari vaviri zvinova mapresidential debate aya anenge achiitirwa isu vari kumba kutirwe kuti uchatiitirazvipi titarise mumaziso tarise mukamera kuTV wotaura nesu
iyo commission on presidential debate iyi ine simba rakadini munyaya dzemadebate aya
ine simba chaizvo nokuti ndivo vanozvigadzira zvose zvinei zvatine tichizoona zviya ndivo vanoisa mari kwazviri saka ine simba rimwe randinoona nderokuti inogona kuti mike iyo iya inenge ichitaura nomunhu isiri nguva yake yekutaura inogona kudzimwa zvokuti haazonzwikwi navanhu vanenge varimo haazonzwikwi nesu tinee tiri paTV tichiona saka ine simba iroro rokutaurira munhu unenge ando kana ukadai tinodzima mike yako yaunotaura naye futi
munofunga inini kuti mamwe madhibheti asara aya achabudawo zvirinani here pane zvatakaona nezuro
ndinoona kuti achabuda zvirinani chaizvo achabudirira zvekare nokuti ava vari kukwidzana ava vachandogara pasi kana vatida kunge vatogara pasi vachiona zvavakaita pamwe nokugadzirisa pavanoona kuti apa vavhoti havana kufara napo saka ngative netarisiro yokuti zviri kutevera zvinenge zvinhu zvakarongeka zvino musoro mukati zvitinei zvichihwa.